kind of boy.
Simia, sempre qua ti kira.
May Records.
Aida kaziva haitunga miri. Guess I'm on the ground. Mukandi batandiri kupisa miri. Never seen nobody caring the way I did. Unge boki I stayed. Tawa ishwira nda ikupa inini. Inzwa kunyangwe wakarovera moyo wangu padombo. Kunyangwe aso ndanga ndakaudza na gogo. Chandinoziva ndakakuratidza rudo. Chikumbu newe hapachina. Straight from my heart. Mari vakuregere nevo. Nezwa kandiitira. Mari vakujambisekena. Straight from my soul. Mari vakuregere nevo. Nezwa kandiitira. Mari vakujambisekena. Chingori fire. Pawakani siya fire. Di chingori fire. Pawakani siya fire. Saboni and Clyde naifunga teachers over. Solo na mutai haiwa zwakarova.
Zwakarova.
You was the one wandaida kuzotoravo.
Toravo.
And thought you be the one achazarura mukova. Inzwa kunyangwe wakarovera moyo wangu padombo. Kunyangwe aso ndanga ndakaudza na gogo. Chandinoziva ndakakuratidza rudo. Chikumbu newe hapachina. Straight from my heart, Mari vakuregere nevo. Nezwa kandiitira, Mari vakujambisekena. Straight from my soul, Mari vakuregere nevo. Nezwa kandiitira, Mari vakujambisekena. Chingori fire. Pawakani siya fire. Di chingori fire.